Ngezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium musi uyo Highlanders ne Capes United dzatedza zvibodzwa zvabva kunotenda murasiranwa na Leslie Kachitigu zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi. Ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe, point imwe chete pamusoro peHighlanders ne Capes United. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu.
I think kungoenderera kumberi takasiyira kubva gore rakapera. And takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency I think ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as Ngezi Platinum. Saka ndiyo zvabatsira zvakanyanya.
Mitambo yanhasi isati yatambwa, Blue Chiefs, Highlanders, Manica Diamonds ne Capes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa. Asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora, Capes United ndokuitawo mangange 0-0 neHwange muNational Sports Stadium. Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Asi mutsigiri wemaGreen Machine vaCharles Mukohoni vachiri nechivimbo kuti maakepekepe anotora mukombe uyu.
Gore rapera nerinoratira tiona kuti Capes inenge tinototora nokuti last year game rawo rakatinyaumira musha asi ikonyo tiona kuti haiwa zviri nani tinotora.
Mumwe mutambo watambwa nhasi, Triangle yaita mangange 1-1 neYada. Mutambo pakati peZPC Kariba neBlack Rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare. Kunyange hazvo vasiri kutamba zvakanaka, murairidzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kutevera.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vavaramba vakadaro. Nguva pfupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo, vachiuya vachifara vachiselebrate.
Chaminuka achangobva kupiwa basa reurayiridzi kuRhinos kuti vaStanford Sticks Mutizwa uyo ave technical director. Black Rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints maatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.